Chitaura apo asaina chisungo ichi pachitiko change chakarongwa nesangano re4H Zimbabwe wechidiki yange akamirira Triple C Hombera Ishe Nhende ati chibvumirano ichi chakanaka pakuchengetedza runyararo munyika
naurwa yekuti tishandidzane zvakanaka murunyararo inofanira kuramba ichisundwa kuti iende mberi nekuti isu sechidiki tikasaibata tikasaidyara sembeu yekuti vanhu vashandidzane murunyararo tisharamba tichiita vamwe vanopinda mumaclash tisharamba tichiita vamwe vanofa tisharamba tichiita vamwe vanotiza tisharamba tichiita vanhu vechidiki vanotya kupinda munhaurwa dzematongero enyika vachiti kunorohwa vanhu kunourayiwa vanhu
izvi zvatsinirwawo neange akamirira Zanu PF uye ari murongi wemusangano mudunhu reHarare Taurai Kandishaya
saka ise musangano weZanu PF tinoda zvikuru kuti kuve nerunyararo sezvitaura president wedu Vamunangagwa saka chirongwa chaitwa nhasi chekuti vechidiki vanzi vanyore pasi zvatibatsira zvikuru kune vemapato anopikisa vanga vachityidzira vanhu kuti atichatoita mhiri vatsiurika vadzoreka
atiwo haabvumirane nekuti bato rake ndiro riri kukonzera mhirizhonga munyika muzvare Anna Gochera veFreedom Congress vati runyararo rwakakosha munyika
zvakanaka kune mayouthmost nekuti zvinoita kuti tizive kuti at least tine chibvumirano chinotipa kuti tizive kuti peace yakanaka
mumiriri weSwitzerland muZimbabwe vange vari munyarikana vaStephen Ray vati chisungo chasainwa nhasi chakakosha vachiti kana chikatevedzwa Zimbabwe inoita sarudzo dzisina mhirizhonga
The promotion of peace is the shared responsibility of all stakeholders in Zimbabwe's democracy.
Nyaya yekukurudzira runyararo ibasa remunhu wese kuti Zimbabwe ive neutongi wechekerere.
Mukuru we4H Zimbabwe vaJohn Muchenje vaudza Studio 7 kuti chirongwa chanhasi ndechimwe chezvirongwa zvakawanda zvavanoita kuti munyika muve nerunyararo.
Kuumba runyararo ndingati iprocess zvidanho zvamunotora zvakawanda ende chatiri kuvavarira kuchinja mindset or behavior neattitude yavanhu towards one another so we are happy kuti kubva zvatanga kukambena kusvika last week kwaita incident yakaitwa Plainview yatinova tinorombo kune hama dzakarasikwa neupenyu but tiri kuti semapolitical parties vari kuratidza kunzwisisa zvishoma nezvishoma
vanoona nezvekushambadzwa kwezvirongwa nemashoko musangano reHeal Zimbabwe Trust vatapiwa naShichiriga vaudza Studio 7 kuti vanotenda zviri kuitwa nekuzvipira kuti munyika muve nerunyararo
saka tinoona sekuti hongu mapeace pledge angava anosainwa zvavo chinova chinhu chakanaka asi kana mapurisa uye makomishen anochengetedza runyararo nekodzero dzavanhu akaita sana Zimbabwe Human Rights Commission, National Peace and Reconciliation Commission kubatanidzira kunyangwe nezeki pachayo kana vasati vogona kuita basa ravo semanyoriro arakaita mubumbiro remutemo zvingangova pasi
masangano anoongorora runyararo nekodzero dzevanhu munyika nekunze anoti mhirizhonga munyika iri kuwedzera uye nyika haigoni kuita sarudzo dzakachena kana pasina kuvandudzwa zvinhu ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla